Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei ino misoro ye na uzedu za nasi chipiri chikunguru 31/2018. Sangano re Zimbabwe Electoral Commission roburitsa zvakabuda musarudzo zano PF chitungamira mudunhu remasvingo nematebeleland south uko MDC Alliance chitungamira kumanikaland. MDC Alliance inoti yakunda musarudzo dzakaitwa nezuro panguva iyo motokari dzemauto dzehondo dzinoiswa muHarare. Zeki inoti hapana munhu anobvumirwa nemutemo kuburitsa zvakabuda musarudzo. Zimbabwe Election Support Network inoti sarudzo dzakaitwa murunyararo munyika yose. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzifarire Facebook page yedu.